mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 23 kugumbi April 2021. Makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuru yebhindura yambomisa basa munyori weguta iri nemubati wehomwe vachipomerwa mhosva yekusafambisa mari zvakanaka. Masangano evarairidzi anoumba mubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana munhu akafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro, asi vanhu 38 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru 300 zvine 91 308,071. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru 30 zvine 38,018. Vapora munyika vachiita zviuru 35 zvine 93 Kanzuru yebhindura yambomisa basa munyori weguta iri Vainaison Machingauta uye mubati wehomwe Valavmo Warurama vachipomerwa mhosva yekusafambisa mari zvakanaka uye kutukirira vaimbova meya vaInnocent Zvigumbu muna 2018. Vawarurama vaudza Studio 7 kuti vamiswa basa asi hatina kukwanisa kubata vaMachingauta panhare mbozha yavo. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu we Studio 7 abata meya vedhorobha iri vaBrian Campbell.
Pabindura municipality pane zvakaitika mugore ra2008 zvaisanganisira kusangadzikana kwakaitika muchemba munoitirwa misangano. Apo panonzi pakada kurwiswa meya vanga varipo Zvigumbu na chamber secretary vachisimudza cheya kuti vavarwise mushure mekunge finance director vavasimudzira chigunwe chepakati zvezvekuprovoka uenga kuna meya. Izvo zvakapa kuti paite bongozozo muchemba imomo makaita ovyo iyoyo.
Ndiani akaferefeta nyaya iyi?
Pakaitwa ongororo neministry from the Ministry of Local Government. Pane investigation team yavakaita vakauya nezvavakakurudzira kuti zvinge zvichaitwa mushure mekunge vaita ongororo yavo. Saka isusu secouncil takakwanisa kuumba yedu committee yakange ine gweta pamwe nenyanzvi mune zvematongero ematunhu. Vakakwanisawo kubuda neongororo ne zvavakati zvinge zvichaitwa necouncil zvatakatambira zvinova zvatakaimplementa nezuro. Saka zvanga zviri imomo mune tsvakurudzo iyoyo ndo zvakasakisa kuti chamber secretary na finance director vange vachimbomiswa basa kure mekunge vanyorerwa tsamba iyi na town clerk.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwa zvekuti vange vachimiswa basa?
Nyaya iri iyoyo sezvandataura yebongozozo pamwe nekusanganisira nyaya yekushayikwa kwemari mumunicipality kubudikidza nekubhadhara vanhu vange vasisashande vaya vanenge vachinzi maghost workers kwemwedzi yakati
vanhu vangani vaipiwa mari asi vasingashandi
kana tisingakanganisa E4 kana kuti 5 saka idzodzo ndo dzimwe dzemhosva dzakaonekwa saka pari zvino zvikwamirira kunzi chamber secretary na finance director vange vachimira pamberi pedare rekutongwa rinonge rasarudzwa necouncil kuti ringe richavatonga pamhosva idzodzi asi vachibva zvavo kumba
meya redhorobha rebhindura vabrian campbell vange vari parunhare kubhindura kwekare nablessing zulu westudio 7 Masangano yavarairidzi akabatana mukuumba mubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union for ZEU ari kusangana zvekare nhasi kuti abude nemagwaro anodiwa ekuti vakwanise kunyoresa sangano ravo nebazi rezvavashandi nemabasa. Danho rekunyoresa nebazi rezvavashandi iri rinonzi rinozopa sangano refor ZEU mukana wekumirira varairidzi munhaurirano dzemihoro nemushandirwi anove Public Service Commission pamwe chete nemamwewo masangano anenge achimirira vashandi vehurumende. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOdet Masaraure ndivo vasarudzwa kuti vafanobata matomu musangano iri kusvika pazvosarudzwa utungamiri chaihwo. Rimwe sangano riri mubatanidzwa uyu ndere Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Musangano uyu uri kuuya nguva pfupi mamwe masangano evarairidzi aita musangano nechitatu wekuumba rimwezve sangano richange richimirira varairidzi iro rinotarisirwa kuve nezita pachaitwa mumwe musangano nemasangano aya nemuvhuro unouya. Asi mamwe masangano matanhatu anomirirawo varairidzi anosanganisira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union haana kupinda mumusangano uyu achiti akange asina kukokwa. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwashira Zhou vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti kubatana kwevarairidzi ndiko chete kuchagadzirisa nhuna dzavo uye vanotarisira kuti masangano ose evarairidzi achapinda mumusangano wanhasi uyu.
Musangano uyu hausi wePTUZ asi musangano weFOZEU kana Federation of Zimbabwe Teachers Union. Saka musangano wavarairidzi takasarudza atinoti interim executive yeFOZEU. Saka interim executive yeFOZEU inotungamirwa navamasaraure ndiyo inenge ichisangana kuda kuti tiise magwaro anodiwa kuti tirejiste neministry of public service in order. Taita magwaro iawo anodiwa tozoendesa kuministry of public service for registration nokuti takaona kuti patava iko zvino panodawo kuti varairidzi vave vane gungano ravo ravanokwanisa kuti vaende vanotaura nepublic service commission saemployer kuti vaone nhuna dzinavarairidzi.
Zvii zvikuru zvinenge zvichizorwirwa nesangano irori kana kuti nemubatanidzwa iwoyu wemasangano evarairidzi?
Pane zvinoafekta varairidzi zvinoda kuti titaure savarairidzi zvinosanganisira masalari avarairidzi ayo akaramba achingova mashangura pata asi tichiona vamwe vashandi vehurumende vachiwedzerwa mari. Zvinosanganisirawo kuti muzvikoro mune mablotted classes zvinoda kuti tichitaure nemilaini ministry tichikwanisa kuti tionesane kuti gwara ratinganaga tikaenda mberinderei. Zvekare tinoziva kuti COVID yakakandirira mazai muzvikoro zvinoda kuti sesangano remubatanidzwa mumaticha unions tinge tichitaura nehurumende tivaudzewo maonero edu semuono watakaona kuti zvaazvakanaka kuti tisati tavhura zvikoro varairidzi vana vechikoro neancillary staff votestwa kuona kuti vane denda rei ndevapi. Iko zvino COVID iri kuti hamutamba guru muzvikoro zvinodawo kuti tinge tichionesana neministry of education kuti gwara ratingatora rakajeka nokuti tione kuti takontrola COVID muzvikoro ndezvipi. Saka musangano wokuvandudza mushandira pamwe wemasanga na wara hizi muzimbaru uyezi nukuti chawa ni mshandira pamoe chinozo kwane za kutawura seri ni ministro fetu keye pamoe chene public service commission musanga na wakuda kuti ki open a dialogue nukuti zinizeze matakusiweze anopera nukutawirani musanga na zikare unutakuranga kuti chirangane kuti salari za yadai kyouza public service commission say.
Chichi chachino uiskwa ni musangano wenyewe wepo zeyu shakasi ana nezuru kuhitu kwa ni mangu masangano haruku mirira wa shandie zino
shakasi ana nesho kuti zinenge tawa kuti awa nena ili ministri kana ne public service commission zinenge zate njerama na masangano wara hili apota yewona fukwe zangu pataka tenga kotoro rino hili changati chawa shakasi ana wangulaiti wara hili zorenda kubasa wangulaiti wara hili za watu wenda kubasa saka hama chuka patineka chawa zote ura nila in ministry pamoche ten public service commission chinenga chichawa chino chimwechete
abo wange vari mtungamiri we progressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takawa Firajo vari paru nare kumasingo na jonga kandemiri we studio 7 Sangano rinomirira vatyairi vemarori, mabhazi, makombi nemateksi vanoshandira munyika nemudunhu reSADC pamwe nevanovabatira basa reZimbabwe Union of Drivers and Conductors ZUDAC riri kukumbira hurumende kuti izvipire mukupindira pagakava ravo nevashandirwi sezvo vachiti zvinhu zvaita manyama amire nerongo. Mutungamiri weZUDAC vaFrederick Maguraminga vauza Studio 7 kuti makambani avanoshandira haasi kuteerera zvichemo zvavo zvinosanganisira kushaya rubatsiro kana vakaita dambudziko vati pabasa kunze kwenyika nekushayikwa kwemari yomujandigere. Vanotiwo vari kuisa upenyu hwavo panjodzi nekuenda kunyika dzine hondo dzakaita seDRC neMozambique uye vachitakurawo michetura nezvimwe zvakakosha. Nekuda kwekusagadziriswa kwezvichemo izvi vaMaguraminga vanoti vashandi vakawanda havachina kugadzikana mupfungwa. Asi mutauriri webazi rezvekutakurwa kwezvinhu Injinia Tedious Chinyanga vauza Studio 7 kuti bazi ravo rinopasangano reZUDAC mukana wekutaura zvinovanetsa vachiti havanzwisisi kuti sei ZUDAC ichiti havasi kupiwa mukana wekutaura zvinonetsa vashandi ava. Asi vamwe vashandirwi vanoti naivo vakaomerwa nekuda kwechirwere cheCovid-19 uye kumanikidzwa kushanda pasi peZUPCO. Munyori mukuru weGreater Harare Association of Commuter Operators Vangoni Katsairo vanoti mari dzavari kuwana mukushanda neZUPCO dzishoma. Hatina kukwanisa kubata veTransporters Operators Association of Zimbabwe sezvo nare dzekumahofisi avo dzange dzisingadayirwi. Asi tabata vaMaguraminga kuti tinze divi revashandi.
Zvinhu zvizhinji zvichiri kuda kugadziriswa sevashandi kusangano kwedu zvakatoomera panguva yatiri. Nguva yeCovid iyoyi zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka nekuti vamwe vedu vakarwisa mabasa. Vamwe vedu havachakwanisa kana kubhadhara dzimba dzekugara kana kuvaka imba kana kubhadhara mamedical bills evana kuendesa vana kuchikoro zviri kurema. Panguva yatiri inei kusangano kwedu tiri kuomerwa kuti timotivate vashandi kuti vashande mune zvakanaka nekuti havasi kuwana zvemuripo unoenderera nemashandiro avo. Makambani anenge achiti zvinhu zvakatiomera zvinhu zvedu hazvina kutimirira zvakanaka sevashandi.
Makambotaura nehurumende here pamusoro pezvinonetsa?
Takambozama zvikuru kuti titaure nehurumende kuti nyaya idzi dzigadziriswe. Kuenisi kwedu iko zvino hakusati kwane mukana wakanaka kuti utambirwe vamwe kuti vashande imomba tinge tiri pamwe chete tichitaura pamwe chete. Mitemo iripo haina kutipfavira saka takatokumbira kuhurumende tichivazivisa kuti basa revatyairi rakaoma. Basa iri rinofanira kunge rine magredi akasimudzirwa pamusoro uye semafrontline workers panguva yeCovid vanofanira kunge vachiwanawo allowance. Asi takamirira mhinduro.
Makati kuhurumende chii chamakakumbira kubatsirwa nacho?
Taka kumbira hurumende kuti kuburikiza ministry ya labor kuti pange paini ya tunoti statutory NEC. Iyo ndiye inotendera kuti NEC union yese yakaregistwa ine ma members inofanira kunge ichigare imomo ichimiririra vashandi vayo ichimiririra ma members ayo. Isu semaboka anomirira vashandi tinoramba tichingogara pasi nehurumende, tinoramba tichingogara pasi nema employers kuti welfare vashandi imire zvakanaka, kuti vashandi vakwanise kuva neupenyu huri pamusoro wakasimukira. Mari yavari kutambira iko zvino zviuru zvisere yatingati minimum wage E8000 RTGS, zvakatiomera zvikuru. Nyaya dzese dzitakadzisa kuhurumende, hurumende wo vakataura kuti vari kugadzirisa nyaya iyoyi. Saka takangotarisira kuti zvinobudawo zvakanaka. Tikataurawo pamusoro penyaya yemari yecovid kumakambani nanhasi hatisati tapindurwa. Kusozvavo vefo vakati vanoda kubatsira vashandi vari mutransport, nanhasi mari iyoyo hasati yauya. Tirikutarisira kuti zvichida zvichabuda.
Kushanda kunze kwenyika kuri kuitwa nenhengo dzenyu kuri kufamba zvakadini?
Tikatarisa mamiriro atakaita patinosenza kunze kwenyika, vashandi vemutransport vazhinji vakaenda kunze kwenyika kunodhiraivha ikoko, nekuti muno mabasa makanga musisina. Zvakaoma masenzerwo ari kuitwa ikoko. Chinhu chokutanga kupesaniswa nemhuri, kusenza nestress yekuti mhuri yangu ndeiona rini. Chimwe chechipiri ndechekuti kune zinofebhia, ndofunga marora anopiswa, madhiraivha achipiswa. Takaomerwa zvikuru patiri kushanda kune nyika idzo dzakaita sana South Africa. Takatokumbirawo zvakare, tikanyora tsamba kwese kuna na South Africa nembasi, tikanyorawo tsamba even kuhurumende kwedu kuti mashandiro atiri kuita kunze kwenyika tiri kubatwa senhapwa. Saka inguva yatinorangarirawo sevashandi kuti patiri kurangarira independence yedu, tinotarisirawo kuti musadhaki muno patinofambo since takawanawo independence, even nyika dzimwe dzakatikomberedza takawanawo independence, tichibatanawo mune zvakanaka, tichisevenza pamwe chete.
Nhengo dzesangano renyu dzinotii nemamiriro akaita zvino aya?
Vari kurwadziwa nemasenzero avari kuita. Vazhinji havana mapensheni, vazhinji vari kuti vakabudira basa kusouth africa ikoko hapana pensheni kwainobva kana mabenefits atinoti materminal benefits. Tikatarisawo zvakare kune nyaya dzemarobhari, madhiraivha ari kupfurwa nematsotsi, madhiraivha ari kubirwa load, kana abirwa ndiye anonobhadhariswa. Zvinhu zvizhinji zvatiri kusangana nazvo sevatyairi kune dzimwe nyika. Tiri kufamba nemunyika dzimwe dzine hondo sana DRC, nyika dzine hondo sana Mozambique, tichifamba tiriko, asi hatina risk allowance yatinosangana nayo yatinopiwa. Tinotakura zvinhu zvakaita sana sulfa, zvinhu zvakaita sana fuel, asi panenge pasina risk allowance. Imwe nguva tine madhiraivha ari kupfurwa kunze kwenyika kunana DRC, vapfurwa ikoko, vanongovigirwa ikoko, totozomiramira kuti vave kuno. Vamwe kana vapfurwa, kutaura kwandiri kuita kunotori nevamwe vane mabara mumakumbo havasati vabviswa, nekuti hapana ari kuzotarisa kuti zvakamira sei. Saka upenyu hwedu hwakaoma sevatyairi, mhuri dzedu hatisi kudziona. Tiri kuitwa macontract worker, hatisi kuitwa mapermanent worker. Zvinhu zvakawanda zvatiri kusangana nazvo. Saka ndinotaura ndichiti madhiraivha mazhinji vane zvirwere zviripo zvinobva pastress kana kusagadzikana kupfungwa nekuda kwezvinhu zvakadai.
Mutungamiri weZudak vaFredrick Maguraminga vange vari paronhare muHarare. Tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Vachinyora patwitter pavo, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kushushikana zvikuru kuti Zimbabwe Prisons and Correctional Services yakatumira amburenzi usiku kunotora muzvare Johana Mamombe kuchipatara kwavange vachirapiwa kubva nemusi wechitatu kudzokera navo kuchikurubi Maximum Prison. Chronicle rinoti Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC yazivisa zvakabuda mubvunzo dzeA-level dzakanyorwa munambudzi November 2020 dzichiratidza kudzikira kwehuwandu hwevakabudirira nezvikamu zviviri kubva muzana 2.1% kana tichienzanisa negore ra2019. Vakanyora bvunzo idzi vanogona kuona zvavakabuda nazvo mubvunzo idzi paindaneti kutangidza mangwanani ano. Ya vave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga. Ngatiendei kuna Marvelous Musanganya uye atiudze zvaainazvo.
Yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevatsigiri nechirongwa che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nemusi wechishanu chichikokerwa neni Marvelous Musanganya huye. Regai timbonzwa kubva kuna Linda Masarira wesangano re Lead uyakawanikwa achitora nhomba yake nezuro kukwekwe nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa.
Zvara nhasi tangati muguta rekwekwe tichibayiwa inonzi second dose yevaccination yekudzivirira ukusha hwecovid-19 kana kuti coronavirus. Changa chakakoshera chirongwa ichi ndechekuti chirongwa ichi hachisi chirwadzo rezanupf asi chirongwa chemhuri yeZimbabwe chisina kutarisa kuti unobva kubato ripi. Dambudziko ratava naro mukati menyika ino nderekuti tinoda kutora urongwa hwehurumende kana urongwa hwenyika tichida kuhufananidza nezvemapato ematongerwo enyika. But isusu sebato rezvegurumende South African Democrats takauya nedonzvo rekuti tiri vanhu vamwe, tiri vana vamwe, tinofanira kuvaka chimwe, chinovaka ruzhinji rwevana veZimbabwe. Saizvozvo kune mangerekupe akawandisa nemangepo akawanda angari kukurukurwa nenyaya yekubayiwa uku kwekudzivirira ukosha hwecovid-19. Saka takaona zvakakodzera sebasa reLead kuti isu vatungamiriri tiende pamberi tichinobayiwa tichionekwa kuti aiwa hakuna chakaipa chinouya uchinge wapedza kubayiwa.
Regai tinzwe zvakare kubva kuna Lucky Aaron uyo webastop TV.
Sara mudzonzi Lucky Aaron baba kaseti baba matwins nhasi ndaenda kunobayiwa second jekiseni rangu revaccine pachipatara chemuno muHarare chekanzu. Ndasvikako nevamwe vangwanisana navo kubastop TV tatitorera bhodzi chechimwe chatatopedza kubayiwa. Haiprosa isiku zvinosvikisa izvindanga jekiseni rechitu remutanga dzakabayiwa saka ndatatu kevamwe rechitu saka tapedza prosesi yedu yekubayiwa vaccine. Saka ndinokudzira vamwe vese vaende kunobayiwawo bcause prosesa chaitore nguva ende hairwadzi kubva patakabayiwa jekiseni riri kutanga hapainge tachinja muviri wangu chongo vazvinomo hapana kana patinoti ndine problem kuti ndabayiwa. Saka ndokurudzira hama dzangu shamwari dzangu dzemunyika muno kuti ndai munobayiwa vaccine.
Makadi makadi mhuri yeZimbabwe nemumose makateerera chirongwa ichi ndinokukwanisai pazuva ranhasi. Ari kutaura ndiye amai mwoyo kuSouth Africa Pretoria. Ndinoda hangu kukurudzirawo kuvanhu vose vakateerera pazuva ranhasi patine dzimbo mukugara veduwei ana amai eichagarawo zvakanaka mukati nedzimba. Chipambi chawanda varume vari kusvika pakubatwa nemastresi depression pakusvika pakuti vanhu munhu anokwanisa kuzviuraya nekuda kwemudzimai ane aita chipambi. Saka tinokurudzira kuti veduwei vanhu vamwari teichagarawo zvakanaka tigutsikanei nezvatinazvo mukati medzimba dzedu. Tisaita gumbo mumba kumbogumbo banze nokuti zvinozotipinza muna taisireva uyezve zvinhu zvisina kunaka zvinhu zvinorwadza ukaona murume mukuru akusvika pakuzviuraya nokuda kwemukadzi wake waanenge akaroorana naye anenge akumushungurudza.
Makadikitimafe ari kutaura ndijenisa kuno kueastern cape kusouth africa. Ndinoda kungotaurawo pamusoro pevana vekuepwes vandakazoti vari kuita chifambi vane ma9 years. Dambudziko harisi revana asi kuti dambudziko nderevabereki. Kosi chandakaona inini vabereki vazhinji vakuti kana vakuenda kumabhawa vanoenda nevana vachida kuti vana vavo vakanganwe kuti vari kubhawa vobva vavapadoro nechii nechii nechii. Saka vana ivavo zvinobva zvavapinda muropa pavanoenda kunokechwa nekunoita seizvi sezvo vana vanenge zviri mumaziso. Saka pasina kana nguva mwana paanongotikurirei obva tozvitangira ega mabasa asina kunaka. So inini ndinongokurudzira kuti vana ngati sevana kumbira vari vana vadiki tisava kurudzire pakuita zvina basa plus zvedai hurumende yakubatsirawo kupawo kana grant rekuti vabereki vakwanise kuchengetawo vana up to 18 years nokuti ndo zvinochikonzeresa kuti vabereki vaende kumabhawa nevana nokuti vanenge vasina chouviri chekupa vana vacho saka nongochemawo kuti hurumende dai yanga yabatsira yapindirawo
ini ndiri Marvelous Nhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tichakuzivisai vatereri kana zvabe kugona kuti mutumire maaudio enyu semazuva ese Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Mwedzi wakugumbi unocherechedza chitiko chikuruviswa kaviri nezvombo zvemuchetura muSyria chekutanga musi wakugumbi 4 2017 apo hurumende yaAssad yakakanda zvombo zvine muchetura kudhorobha reKhan Sheikhoun riri mudunhu reIdlib kechipiri musi wakugumbi 7 2018 muguta reDoma. Kurwiswa uku nemuchetura unokatyidza uye kutadzisa kufema kwakauraya makumi evanhu vasina mhaka madzimai varume nevana uye kukuvadza mazana evamwe mushure mehondo yepasi rose yekutanga kana kuti World War I apo kutambura kwaityisa kwakakonzerwa nezvombo zvemuchetura kwakaiswa pachena pasi rose rakatanga nekurambidza kushandiswa kwazvo pashure kugadzirwa pamwe nekuunganidzwa kwazvo zvakare kushandiswa kwezvombo zvemuchetura naAssad kwakaziviswa neUnited Nations pamwe nesangano reOrganization for Prohibition of Chemical Weapons vachitaura pamusangano uchangobva kuitwa weUnited Nations Security Council waizeya nyaya yezvombo zvemuchetura muSyria mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vakatsinyira danho reAmerica rekuramba ichitsigira kushanda zvakasununguka uye zvisina diviri rakarerekera kwesangano reOrganization for Prohibition of Chemical Weapons pamwe nemasangano aro anoferefeta Ambassador Thomas Greenfield vakati musangano weOrganization for Prohibition of Chemical Weapons uri kuuya weConference of the States Parties unopa mukana kwepasi rose kutumira shoko rakasimba kuhurumende yaAssad rekuti kushandisa zvombo zvemuchetura hakutambirwe nani zvake uye kunouya nemurango mukuru vakakurudzira musangano weState Parties kutora matanho akakodzera wovhota uchitsigira kumbomiswa kweSyria kuwana kodzero pasi pechisungo cheChemical Weapons Convention vachirangarira humbowo pamberi pedare reSecurity Council wakapiwa naDr. Amani Barlow avo vakashanda kwemakore muSyria Ambassador Thomas Greenfield vakati usiku hwakaipisisa muupenyu hwachiremba hwakave pavakasvika pachipatara apo vana vaizarirwa vachitadza kufema mushure mokunge vafema muchetura weSarin madzimai nevana vemuSyria vakamirira vakadaro Ambassador Thomas Greenfield vanoziva kuti Security Council yakati kurwiswa nezvombo zvemuchetura hakubvumidzwi vanoziva kuti tine masimba ekutonga hurumende yaAssad nemhosva iyi nekudaro ngatitore matano uye ngativaratidze kuti takakosha zvakadini mashoko ayo anoratidza pamire hurumende yeAmerica sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi kanzuro yebhindura yambomisa basa munyori weguta iri nemubati wehomwe vachipomerwa mhosva yekusafambisa mari zvakanaka masangano evarayiridzi anoumba mubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka